kupiza ndokusaka ndakuchuza ari zvino ndiri soro yemubhuku handina mari yekutenga wivhi ndichazanotenga riri tuku usazondirambe gungu ndapfuma kuti ndiri bruku you never know what tomorrow shall be ndichaita richi wange tomorrow shall bring the chai chai chi one day.